zviitese zvinondishungurudza zvinonditambudza zvinondikumbura kusara mwoyo wangu wasviba setsito muviri serutsanga nekufunga ndingazviitese ndingazviitese muviri serutsanga nekufunga ndingazviitesiko ndingazviitesei chawana rugare chawana rufaro chawana zvose zvose zvinodiwa pano panyika chawana rugare chawana rufaro chawana zvose zvose zvinodiwa pano panyika zvishongo zvendarama zvinodhura nezvinonaka uchazviwana nai vari kumhepo kumapfurapfura mhepo kumaimhepo mhepo pandiri nhasi zvinondishungurudza zvinonditambudza zvinondikumbura kusara mwoyo wangu wasviba setsito muviri serutsanga nekufunga ndingazviite sei ndingazviite sei muviri serutsanga nekufunga ndingazviite sei zvinondishungurudza zvinonditambudza zvinondigumbura kusara mwoyo wangu wasviba setsito muviri serutsanga nekufunga ndingazviite sei ndingazviite sei muviri serutsanga nekufunga ndingazviite seiko ndingazviite seiko chawana rugare chawana rufaro chawana zvose zvose zvinodiwa pano panyika chawana rugare chawana rufaro chawana zvose zvose zvinodiwa pano panyika zvishongo zvendarama zvinodhura nezvinonaka uchazviwana nai vari kumhepo kumapfurapfura mhepo kumaimhepo mhepo pandiri nhasi zvinondishungurudza